vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti avo vave kutungamirawo bato rinopikisa repeople's democratic party vanoti ivo nemamwe magweta anosanganisirawo ezimbabwe lawyers for human rights vavogadzirira kunopikisa kumatare mutemo uyu nekuti unotyora bumbiro remutemo
kune application iri kutoitwa izvezvi kutaura kuno kwandiri kuita an agent application is going to be filed very soon toda kuedzawo kuti tibatirane nevezimbabwe lawyers for human rights to file another separate one iri siri agent but I can tell you right now kuti an agent application is going to be filed shortly challenging mutemo iyoyo chanyanyonetsa paposhwa kaviri one paposhwa kuti pasainiswa presidential powers temporal measures act pozoposhwa nenyaya yeintroduction ye bond note recently backed by any value so I think the courts are going to be very busy in the next few weeks
mashoko aya anotsinirwawo namuzvinafundo Lovemore Maduku vanotungamira bato rinopikisa reNCA uye vari gweta
hazisi pamutemo havana kutevedza constitution constitution haichabvumidzi kuti president achinje zvinenge zviri muact of parliament vaifanira kutoenda kuparliament parliament handiko zvavari kuita vari kuchinja mutemo weparliament saka vaifanira kutoenda kuparliament kunochinja mutemo iwoyo
vabiti vanoti pane zvinhu zvakawanda zvakakanganiswa nehurumende isati yaparura mutemo uyu vanoenderera mberi vachitiwo zvekuti dhora rekuamerica nebond note zvine uremu hwakafanana ndezvemugotsi matsuro
any economist anoziva kuti even mukaita mari hamukwanisi kuti muite a fixed exchange rate the reason is very simple ndekuti mari yenyika inoreflecta economy mukatarisa rand area rand riri kudonha richikwira zvichidependa nekuti economy yekusouth africa iri kutongwa sei
muzvinafundo Maduku vanotiwo pane dzimwe nzira dzakawanda dzinokwanisa kushandiswa nevanhu kuratidza kunyunyuta kwavo kunze kwekuenda kumatare
kanakuda muenda kukoti kana sovanzi kuenda kukoti voita zvekunetsana nehurumende kunetsana naye kuita kuratidzira
rimwe gweta vaterenzi Hussein ava vanombomirira vamugabe mune dzimwe nyaya vatendawo kuti vanhu vanokwanisa kuenda kumatare kana vasingawirirane nemutemo uyo
vehurumende vanofanirwa kutedzera mutemo chaichaya kuti zvisaite izvozvo nekukurumidza kwavaita zvingangodaro kuti vanhu vatachema-chema vamwe voenda kumatare
pange pasinawo kujeka kuti mabond notes aya imhuka ipi chaizvo hurumende yanga ichimboti imari yomboramba kuti imari asi vabiti vanoti mubvunzo uyu wazopindurwa nemutemo wakaparurwa navamugabe uyu
ende chimwe chaitika pamutemo wamugabe uyu ndechekuti waanza mubvunzo uye watanga achimbonetsana kunyanyane nemi nemukoma Blessing kuti chinhu ichi imari here kana kuti it's a security instrument issued in terms of the Public Finance Management Act nhasi vapindura mubvunzo uyu kuti imari
vaHussein vanotenderana navo
imari nekuti vanoti iri equal kana kuti ine simba yakafanana neye US dollar
asi kunyange hazvo vamwe vari kugunun'una nenyaya yemabond notes iyi mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries vabusisa moyo vanoti vanoona achibatsira
bond notes tiri kufungawo kuti maybe richatibatsirawo kuti zvinhu zvifambe vanhu varambe vagone kutenda zvinhu zvange zvava kuramba zviri muzvitoro
vamoyo vanotiwo mutemo wadzikwa uyu wave kureva kuti zvave nyore uye zviri pamutemo kuparura mabond notes pari zvino Dr. John Mangudya negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vachatambira mabond notes ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC ndini Blessing Zulu